Karen Abakombi uyo anema kore makumi matana Jake Berekwa anozipanwa zvikuru kuburikidza nemafirimu anosanganisira War Room, Discarded Things, God's Canvas nemamweo. Kuburikidza nekambani yake ye Ed Mother Entertainment, Abakombi anonyora nekubika mitambo yakasiyana siyana uye muimbi wenziyo dzechitendero. Mutambi uyu ange ari munyika achisangana nemadzimai munzvimbo dzakaita seCelebration Center pamwe neTheatre in the Park muHarare achivadzidzisa nezvekusimudzira mabhizimusi avo pasi pechirongwa chinonzi Inspire Summit 24. Abakombi anoti madzimai akawanda emunyika ane zvipo asi vanongoda kubatsirwa neunyanzvi zvinova zvaave kuita munyika dzakawanda.
Just to encourage, lend whatever I can.
Inovakurudzira kuti vabatsirane pamwe kuti vasimuke vabudirire neunyanzvi hwavagara vanahwo nekuti muno mune zvakawanda zviri kuitika zvinomwisa mvura.
Anotiwo zvakakosha kuti madzimai ari muchikamu chezvemitambo abatane kuti vagone kushandisa zvipo zvavo neruzivo rwavo kuti vave neramangwana rakajeka. Mumwewo mutambi wechidiki Dao Machiwereva akapinda muzvirongwa zvaAbercrombie izvi anoti akadzidza zvakawanda.
Ndisidzata tiri madzimai takawanda. Ndanyatsonzwa mwoyo wangu kugutsikana nekufara kuti kune vanhu vari kushanda kunzoko, asi you are not an island, uri munhu. Unofanira kushanda nevamwe, munofanira kubatsirana.
Nyanzvi yezvemitambo anoshanda akazvimirira Muzvare Marian Kunonga vanoti vatambi vemuZimbabwe neAmerica vakagara vaine ukama hwakanaka.
Ukama hwematreatives ekuAmerica nemuZimbabwe hwakabvira kare ende ukama hwakatosimba. Ende pari zvino tikutoona kuti uramba uchita sei huchingosimbiswa. Pachivanhu tinotaura kuti zvikomo zviviri zvinopanana mhute.
Mushandi mukuru muhofisi inoona nezvekuchidzana neruzhinji musangano reAmerican Chamber of Commerce muZimbabwe, Muzvare Wadzanai Chiuriri, vanoti panguva ino yekuoma kwezvinhu zvichikonzerwa nenzara, zvakakosha kuti vatambi vashandise zvipo zvavo kuti vawane pundutso.
Zvakanaka kuti vanhu, vana kunyanya vanasikana, vanhukadzi, vanhurume zvese, vakasike kudzidza kuti iyoyo creativity yavo vanokwanisa sei kuishandura kuti igova raramo.
Zvidzidzo zvaAbercrombie zvakaitwa pasi pedinidira rinotarisa budiriro neunyanzvi hwakasiyana-siyana mune zvemitambo kana kuti How to Become a Successful Multifaceted Creative. Dakamira Studio 7 muHarare, ndine Pasmo Ndlovu.